nyanzvi mune zveutano amai muchamu kamuri vanoti mwedzi wachivabvo wakakosha zvikuru kumadzimai sezvo uchivayeudzidza nezvakanakira utano hwavo
ororwa utano zvinobatsira kudzivirira zvirwere uye zvinodetsera kuti kana pakaonekwa kuti pane chiripo dambudziko iroro rinokurumidza kugadzirirwa saka zvinongokurudzirwa kuti madzimai aende kunoongororwa kensa yemumazamo oongororwa kensa yemuzvibereko
mumwedzi uno madzimai anokurudzirwa kupota achigwinyisa muviri yavo kubayiwa nhomba kudya zvinovaka muviri uye kuvhenekwa zvirwere zvakaita sezvegomarara zvemwoyo zvekukanganwa nezvimwewo vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende dr ruth labode vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti madzimai awane zvikwanisiro zvinovapa utano hwakanaka
madzimai vanofanira kuti vave tomwa kana vasinga chekuita mwana voona macontraceptive kana vakaita nhumbu vachirwara zvinhu zvakaita sana diabetes vaonewo kubviswa kudisaida kuti nhumbu iyi ingandiuraye igupwe vaonewo zvekutestwa zvemakansa maservices akadaro anovapa upenyu uri right
asi vati madzimai munyika aone kukoshera kwomwedzi uno wehutano hwavo sezvo kodzero yeutano iyi isiri kuzadzikiswa nekuda kwematambudziko ari munyika
zvibhungenge uchirarama uchistruggla every day kutsvaga mishonga kuchengeta mhuri hapana health yemukadzi muna mei
izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuglenview joili nyachuyu ati kunyange dzimwe nguva madzimai achivhenekwa pachena dzimwe nguva hazvina zvazvinobatsira nekuti vanozotadza kuwana mishonga
dzimweni dzenguva mikana yekuti vaongororwe kuti vanazvo zvirwere izvi inogona kuwanikwa pachena asi kana achinge azobatwa ine chirwere ichi paanoudzwa kuti maba uwanikwa mine cervical cancer mawanikwa mine breast cancer zvikwanisiro zvekuti achinge achirapika hazvichawanika nekuda kwekuti mitengo yazvo yave kudhura
mumwe mugari wemarare amai chipo chingozvoro vatiwo shuviro yavo ndeyekuti hurumende ipindire kunyanya kuzvirwere zvinobata madzimai kuti vawanikwe vachibatsirikana panyaya dzezveutano
tiri kukumbirawo kuti dai hurumende yapindirawo mukati mezvirwere zvinowanikwa nevanhukadzi zvana breast cancer cervical cancer nevakadzi vari positive kuti dai yamiririrawo vanhu vakaita saivavo vavapa zvipatara zvinosvikirika
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujivi vati vanokurudzira madzimai kuti aende kuzvipatara vachiti rubatsiro rwose rwavangada runowanikwa kuzvipatara
asidendesi yavanodayirwa kuzvipatara kumakiriniki kubva kumamusha kusvika kubatsiro rwosero
kucherechedzwa kwekukosha kweutano hwemadzimai kunotanga musi wa8 chivabvu rinova zuva rekupembedza mabasa anoitwa naana mai kana kuti mothers day kusvika pakupera kwemwedzi uno ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere